Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoe na uzedu zanasi chishanu chikumi 25-2020. Uwandu wevanu vabatwa nechirwere COVID-19 munyika wakakwira nechina kushika pamazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete. Mutongi wedare repamusoro ari kunzwa nyaya yamuzvina bizimusi Dilish Nguwaya anoti hurumende pane zvinhu zvakawanda zvairi kuvanza panyaya iyi. Madzimai matatu eMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa anoti muzvare Johana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marowa vopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Ukuwo nyaya yavari kupomerwa ichitanga kunzwikwa mudare remajistreti. Vagari vekumasvingo vorambidzwa nemapurisa kupinda mukati meguta ravo kunyange vanenge vachida kuenda kubasa. Masangano masere anomirira varairidzi anoti haasi kuzotambira urongwa hwakaparurwa nezuro nehurumende hwokufirita zvikoro kuuraya utachiwana hunokonzera COVID-19 segadziriro rekunyorwa kwebvunzo dzemuna chikumi dzeordinary level neadvanced level idzo dzinotarisirwa kutanga musi wa30 mwedzi uno uye kuvhurwa kwezvikoro zvose mukupera kwemwedzi uno uya. Sangano reConfederation of African Football CAF rinozivisa kuti mitambo ye-2021 Africa Cup of Nations haisi kudzoka nechimbi-chimbi sezvayanga yakatarisirwa sezvo chirwere cheCOVID-19 chiri kuramba chichinetsa. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa uori wapfugamisa upfumi hwenyika pamwe nemitongo iri kupiwa vanhu, vamwe vachinyimwa mikana yekubvisa mari yechibatiso, vamwe vachipiwa mikana iyi kunyangwe vakatarisana nemhosva hombe kudarika mhosva dzeavo vari kunyimwa mukana uyu. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.